Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reUnited Nations royambira kuti nyaya yenzara ikasagadziriswa nekukasika muZimbabwe munogona kukonzerwa hondo nekusagadzikana. Varimi vochema-chema nekufa kwezvipfuyo zvavo kumasvingo. Makomiti eparamende otadza kushanda nekuda kwekukandirana makobvu nematete kweMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations anga achiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika ari kuyambira kuti muZimbabwe munogona kuita kurwisana kana nyaya dzechikafu dzikasagadziriswa nekukasika. Mukuru uyu anoti mamwe matambudziko ari munyika mazvokuda mavanga enyora uye akurudzira kuti vanhu vataurirane uye kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika zvibviswe. Mutoro wedu ena Thomas Ripasi anoti panyaya iyi.
Nhumwa United Nations inoona nyaya dzekodzero yezvekudya kana kuti Rapporteur on the Right to Food muzvare Hilal Elva avo vapedza kushanya kwemazuva gumi munyika nhasi vati vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vakatarisana nenzara iri kukonzerwa nekusatungamirwa zvakanaka kwenyika, uori pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura.
In rural areas, a staggering 5.5 million people
Vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu pari zvino vakatarisa nedambudziko rekushaya chikafu sezvo kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusanwira zvakanaka kwemamiriro ekunze kuri kukanganisa goho pamwe nemararamiro evanhu. Mumadhorobha vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara uye havasi kukwanisa kuwana zvinhu zvakaita seutano hwakanaka pamwe nemvura yakachena.
Muzvare Elva vatiwo chirongwa chekugovera minda kuvatema avo vakapamba minda vasina zvekushandisa zvakakwana mukurima ndechimwe chezvinhu zviri kukonzera nzara. Asi gurukota rezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 kuti chikuru chakonzera nzara munyika inyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Saka hapana kunze kuti vanhu vanoda kunongedzera kudenga kuti kwaita uori, ina handizvigoni izvozvo. Climate change kuchinja kwemamiriro ekunze vanhu vakatarisa mazuva ano kana kupisa kwakupisa zvakanyanya kudarika zvakwaiita makare. Manayiro emvura kudharadhara isitiri vadiki, mvura yai nedzimwe nzvimbo yaitanga munana September, Christmas yaitosvika vanhu vakudya manhanga nechibage. Havichawanikwe izvozvo kunze kuchinja zviri kuchinja. Nyaya yekuti hatisi kugona kuplana, tiri kuzama nepato kukwanisa kuplana. Kana semaonera takaita kuti chikonzero chikuru mamiriro ekunze.
Muzvare Elva avo vakashanyira nzvimbo dzakawanda kumaruwa nemadhorobha vatiwo madzimai nevana vadiki ndivo vari kunyanyoshungurudzwa nenzara iyi vachiti vana vazhinji vavakasangana navo mukushanya vanga vasisina uremu hwakakodzera kuburikidza nekushaya zvekudya. Vaenderera mberi vachitiwo zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevana vane mwedzi mitanhatu kusvika pamakore maviri hazvisi kuwana chikafu chinovaka muviri. Vatiwo vanhu vazhinji vavakasangana navo kumasvingo nekumwenezi vakavaudza kuti vari kudya kamwe chete pazuva uye vati madzimai nevana vazhinji havasi kukwanisa kuzviwanisa chikafu uye vave kutorarama nechikafu chavanopiwa nemasangano anobatsira.
I saw the ravaging effects of malnutrition on infants.
Ndakaona zvinonzwisa tsitsi zvinokonzerwa nekushaya utano wakanaka muvana vadiki. Vakashayiswa mukana wekuyamwa nepamusana pekuti anamai vavo havasi kukwanisa kuwana chikafu chinokwana. Senzira yekutsvaga dzimwe nzira dzeraramo. Mamwe madzimai nevana vave kupedzisira vave kuita zvinhu zvimwe zvinhu zvinotyora kodzero dzavo pamwe nekusununguka kwavo. Nekudaro kusira chikoro panzira, kukurumidza kuroorwa, mirishonga mudzimba, chipfambi, pamwe nekushandisirwa bonde, zvinhu zvakwira zvakanyanya muZimbabwe yose.
Sexual exploitation are on the rise throughout the Zimbabwe.
Zvichakadaro, vashiri vati zvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari muZanu PF ndezvimwe zvezviri kukonzera kuti veruzhinji vatambudzike.
Nyika ino ivi yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions. Asiri pamutemo illegal sanctions dzisina kusanctionwa naivo ana UN macho kaya masanctions ari pamutemo anosanctionwa naiyo anoiswa naiyo UN.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokele vati zviri pachena kuti vanhu vakapiwa minda nehurumende iyo vasiri kushandisa. Muzvare Elva avo vakasanganawo nevakawanda muhurumende mukushanya kwavakaita vati Zimbabwe iri pakati penyika ina dzine kusagadzikana dzine nzara yakaipisisa, asi iriyo yega yakagadzikana mune zvematongerwo enyika, asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. Muzvare Elva vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yekushayikwa kwechikafu pamwe nemashandisirwo eminda, vachiti hurumende, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevekune dzimwe nyika pasi rose vanofanira kubatana kuti vapedze dambudziko renzara muZimbabwe, vachiti kana izvi zvikasagadziriswa nekukasika zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vekumweneze nevamwe vari kucheredze mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti zvipfuyo zvavo kunyanya mombe zvave kupera nekuda kwenzara inotyisa yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu mudunhu remasvingo zvakaita manyama amire nerongo zvichikonzerwa nekushayikwa kwemafuro nemvura yekunwa zvichiuraya mombe nemadhongi. Amai Tsitsi Mabhosva vanogara mumusha wechipangai kumwenezi vanoti nzara iriko gore rino yapedza mombe dzavo uye vakunetseka nekuriritira mhuri yavo.
Dhirauti izvezvi handisisina kana mombe kana imwe, uye ndihwo upfumi hwedu hwatakatarisira kuti tiendese vana vedu kuchikoro. Tadorasikirwa noupfumi nokuda kwokuti mvura haisi kunaya zvakanaka. Yetatovapa dambudziko guru, dai hurumende mambotibatsirawo nokuti hatisisina kana pokutangira.
Vamwe vakaita samaitiresi mudzingiri vanotiwo vakatoomerwa nekuti mombe dzavo dzo dzakatsvairwa nenzara, saka vachisina chipani chekusunga kuti varime chikafu chemhuri yavo.
Enda kunotenga chikafu kutaundi, asi chikafu chacho chiri kudhura 400 bond, saka 50 kg, saka isu tisina mari. Tinodoraramisa nokutema mashizha miti dzichidya, saka pakadorema nokuti upfumi hwarasika hwakanyanyisa hwakawandisa. Ine dzangu dzadofa dzinokwana kusvika 23, saka pari zvino ndasara nemombe dzisingakwani kana kusungika chaiko kuti ndinde ndinorima apo mvura isi kunaya, saka kutambura kwacho kunenge kwadonyanyisa.
Vamwe vanoti nekuda kwekufa kwemombe mhuri zhinji dzave kutambura nekuti dzaitengesa mombe kuti dziwane chikafu. Vatomatlananzi vanotiwo nekuda kwekushayikwa kwechikwe chikafu nekupera kwemombe dzekutengesa, vamwe vabereki vave kutorodza vana vari vadiki kuti vawane raramo.
Tarisa muno mumwenezi, tinoona kuti zvipfuwo ndopane upenyu hwevazhinji. Vazhinji vanorarama nokutengesa mombe dzavo kuti vawane chouviri. Naizvozvo kufa kwemombe kwareva kuti havachakwanisi kudzitengesa dzine mutengo mukuru, uyezve havachakwanisi kudzitengesa vachibhadharira vana vavo zvikoro. Nokudaro tiri kuona vanasikana kunyanya vava kusiya chikoro nokuda kwokuti vabereki vavo havachakwanisi kuvabhadharira mari. Nerimwe divo tiri kuona vana ava vachizorodzwa zira ravo risati rasvika, iri nzira yekuti vabereki vavo vawane chouviri.
vamwe vabereki vanoti dai hurumende nemasangano akazvimirira oga abatsirana kuita zvirongwa zvekuti vaone dzimwe mombe dzekupfuwa munzvimbo idzi nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura mhuri dzakawanda dzinorarama nekupfuya mombe zvekuti kufa kwadziri kuita kwasiya vakawanda vachinonga sose nemuromo mumwe mukuru mubazi rezvekurapa kwezvipfuwo mudunhu remasvingo Dr. Ernest Dzimwasha vanoti mombe zviuru zvina dzakafa nenzara nekushaya mvura mwedzi wapera chete nyika yose inonzi yakarasikirwa nemombe dzinopfuura zviuru gumi mumwedzi mishoma yapfuura Dr. Dzimwasha vanoti mvura ikarambira mudenga kuchiredzi nemwenezi uhwandu hwemombe dzichafa huchawedzera varimi vanoti kutenga huswa kuri kudhura sezvo bhero rehuswa riri kutengeswa nemari inosvika madhora makumi masere nemazana emadhora pamakirogiramu gumi nemashanu mukuru wezimbabwe commercial farmers union muhurukuru yakaitwa nebepanhau reherald vakakurumidza varimi kuti vatengese dzimwe mombe pane kuti dzese dzipere nenzara ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandi Maramba
Zimbabwe iri kuenderera mberi yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu akanangana nekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyanya madzimai nevanasikana kubva kunyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekutsvaga nzira dzekudzivirira kubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reInternational Institute for Young Women Development, Muzvare Gillian Chinzite.
Isusu kuno kuseInstitute for Young Women's Development, musangano unoshanda nemadzimai echidiki, tichipa kucherechedza mazuva iwayo anokwana gumi, anotaura pamusoro penyaya dzegender-based violence. Chinangwa chedu chatiri kunyanya kucherechedza ipapa tichida kuedza kuyeuchidza nekukola attention kubva kumacivil society organization nehurumende kuti icherechedze nyaya yemhirizhonga irikusanganikwa nayo nemadzimai. Tiri zvakare pakucherechedza nyaya idzodzo zvakare tiripo pakupemberera makore anokwana kuitaiwo gumi kubva musangano weInstitute for Young Women Development ichivambwa. Musangano wanga uri kuunganidza nekukorodza madzimai akawanda vanga vari kuita basa rekumiririra kodzero dzemadzimai. Saka panguva ino ye16 days tirikukola madifferent government institutions nevarimo vari munharaunda kuti vacherechedze kunyanyanya nyaya dzekubatwa chibharo kuri kuitwa mwanasikana.
Saka pane urongwa hwamuinawo here hunosanganisira kana kufora kana kuti kusangana nevamwe kuti mucherechedze mazuva aya zvamuri kutaura izvi?
Saka Institute for Young Women Development musi wa29 November unovewo musi wechishanu tichange tiri kuno kubhindura tichisangana nemadzimai vakasiyana-siyana vanorarama neurema, madzimai echidiki nemadzimai echikuru, tichicherechedza nekukoshesa kuparticipata kwavo kana kuti kupinda munyaya dzekupa sarudzo kunyanyanya mumastructures ari local neanowanika munharaunda dzavagere kuti vakwanisenge vachishandurawo mafungiro anoitika imomo uye kuvandudza kana tatingaitiwo mastructures arimo kuti ave anocherechedza nekuisa in place izvinhu zvinoita kuti kodzero dzemadzimai dzichengetedzwe. Kana tiri kutaura pamusoro pestructural tikuedza kutaura kuti nyaya dzatotaura dzemhirizhonga isingori mhirizhonga ingori physical iri kuitika pavanhu asi zvimwe zviri kuuya nenyaya yekuti maservices ari kuprovhaidwa haazi sensitive kune izvo zvinotarisirwa nevanasikana uye zvakafanana nekuti zvikoro kana kushayikwa kwemishonga muzvipatara zvine maburdens akatonyanyanya kumudzimai. Saka zvinenge zvine maeffects ari physical, ari psychological neari social. Saka isusu tiri kuti semusangano shana nemadzimai mapato ese akasiyana-siyana ehurumende anofanira kuva nezvinhu zviripo munzvimbo kuti zvichengetedze nekukoshesa kodzero dzemadzimai vachivadzivirira mukutosangana nemhirizhonga uye nekuvachengetedza mushure mekunge vasangana nemhirizhonga kunyanya kumapurisa unyangwe nekumadhitari.
Vanga vari vanoona nezvemabasa musangano reInstitute for Young Women's Development Muzvare Gillian Chinzite vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari kubhindura. Nhasi vanhu vakawanda vemuAmerica vari pazororo rekutenda kana kuti Thanksgiving apo vakawanda vanenge vachitandara nekudya nehama neshamwari. Thanksgiving yakatanga kupembererwa nevamwe muna 1621 asi yakazova zororo muna 1863 apo vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaAbraham Lincoln vakatara zuva iri sezororo remunhu wese rinoitwa muna mbudzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Nhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, muzvare Teresa Dangwa.
Isusu takangouyawo tisingatomboiziyiwo Thanksgiving kuti kune zuva rinongoitwa kunzi nyika yese muno muAmerica vanhu vangotora off vachipembera vachitenda nezvese zvavainazvo. Tongotorawo holiday yacho iyoyo tongoitawo saizvozvo, asi chakanyanya kukosha ndechekuti zvakanaka kuti nyika yese inozvitora kuti toda kutora zuva rimwe chete ratinongotenda kutenda Mwari nezvese zvatakapuwa, ava makomborero kana nziro dzatakazarurirwa kana mikova yatakazarurirwa kusvika mpari zvino iyi tichitenda zvenekunge tiri pamwe chete nemhuri pane vari pamwe chete nemhuri dzavo. Asi inini ndini ndichangokurudzira kuti kutenda kwedu ngakungoriga kunguva kwezuva rimwe chete. Kwandiri kutenda kunofanirwa kunge kuri mazuva ese tofanirwa kungotenda Mwari, nekuti kungopuwa icho chipo cheupenyu chinhu chakakosha.
Saka iro zuva ranhasi muchange muri kuitei? Tinoona mhuri dzakawanda vanenge vachibika, vachisangana, vachidya, vachidya riri ratinoti garakuni kumusha rinonzi teki iko kuno. Imi muchange muri kuitei?
Inini ndiri kufara nekuti ndina mbuya vangu vakauya vakawana basa paUN apa vakatosvika kusvikirwa nezuro. Saka tikunyanya kutofarisisa nekuti ambuya vangu vari pano, ambuya Esther vakauya pamwe chete nemhuri yavo. Saka tikutofara kuti Mwari vakavazarurira mukova iwoyo wokuuya kuzoshandira paUN. Tikubikawo nesu tichabikawo, asi hatinyanyoita hedu zvoku zvinozonyanya kuitwa nemaamerikani zvekubva zvataita mafidhongo akanyanya. Isi mafidhongo edu mazhinji tinomaita pachristmas hatichipemberera kuzvarwa kwaJesu. Saka ndo pachazonyanyoita mafidhongo makuru panapa. Hatikungobikawo hedu izvozvo zvakangotiringana semhuri, asi tisinganyanyoenda too much sekuita kwevanhu vanogara muno nekuti kwavari ndo zuva ravo ravakakura naro. Isusu takakura tichipembera Christmas.
Munoona here zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imo muno muAmerica zvichitora mukana wekuti vasangane nevamwewo kana kuti ingori yatingati zororo reukama chete?
Varipo vamwe vanosangana asi kazhinji ndinongoona sekunge mhuri nemhuri dzinongoenda pamwe chete vazhinji nekuda kwokuti zvakare iyi holiday yekuti takangowanawo iri kuno tichiuya kuno vazhinji havawanzosangana. Asi kana dziri shamwari neshamwari, inini kare makare kare ndisati ndakugara kuno kwandiri kugara ndaimbogara kumwe kunonzi kuAlban, zuva irori ndairitora ndichiunza mastudents vana vechikoro vekuZimbabwe kana veany part of Africa vakanga vari vauya kana kuzvikoro vasina hama dziri kuno, ndaivaunganidza kukomba kwangu ndichivabikira.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunhare muNew York muno muAmerica, naMavelous Nhlanganya uye weStudio 7. Nengo dzeparamende dzebato reZANU-PF nhasi dzavhiringa musangano wekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko, dzichiti hapana nhengo dzeMDC dzichabvumidzwa kutungamira misangano yemakomiti kudzamara dzatambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yange ichifanira kunzwa kubva kune vaimbo vemakomishina eZimbabwe Media Commission pamusoro pebhiri reZimbabwe Media Commission iro ravi kutozewa neparamende. Sachigaro vekomiti iyi vaPrince Dweko Sivanda veMDC vaudza Studio 7 kuti nhengo dzekomiti yavo kubva kuZANU-PF dzaramba kuti vatungamire musangano pamwe nekuti musangano wacho uenderere mberi.
Ndaedza kuvaudza kuti tine vanhu vatashedza vatofanira tisangane navo sekomiti, but vativo havana komiti pana musangano unoitika. Saka nokuda kwaizvozvo ndazobva ndati nemusangano ngaubva wamira.
Vasivanda vati mangwana chaiwo vange vachifanira kuita musangano neve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwemashoko, asi musangano uyu hauchaenderera mberi.
Next week we are supposed to look at community radio station policies muswa 3 nezakras ndato kansela futi musangano wacho iwoyo. Saka ndichamirira kusvikira utungamiriri weparliament waratidza kuti no mutemo wa kutedzerwa muparliament.
Imwe nengo yekomitii kubva kuzano PF vawebista Shamu vati nyaya yakonzera kuti musangano usaendere mberi inyaya yekuti nengo dzeMDC hadzitambire utungamiriri wavamunangagwa.
So ndozvatiri kuti kana zvakadaro iwe uri weMDC uchita handivendi nobvuma kuti vamunangagwa ndivo president venyika ino. Ko unogono uya wozo ita chigaro muchirongwa chiri pasi pehurumende yavamunangagwa chiri pasi peparamende iri munyika inotongwa navamunangagwa zvinoreva kuti kazvinenge zvave kusawirirana.
Imwe nengo yekomiti varegai tsunga veMDC vati makakatano aya ave kukanganisa basa reparamende uye nyaya iyi inofanira kugadziriswa.
Panoda kuti paitwe dialogue semaone rangu nekuti matambudziko ese mitsiri yacho ihurukuro.
Parliament isusu tinoona kuti pabumbure remutemo parliament inozvimirira yega yakasiyana ne executive. Saka kuti ma MPs anu ataure kuti anoda kuti ma chairman ema committees anotungamirwa ne MDC vatange vasaluta vamunangagwa, aiwa izvobodo, hakuna mutemo wakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishandanisana neZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya, vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nenhengo dzeparamende dzezanu PF kushambadza nyaya yeMDC yekuti haibvumi utongi hwavamunangagwa.
Zanu iri kupopularize nyaya yavachamisa, iri kushambadza nyaya yavachamisa muno muZimbabwe nepasi rose kuti muZimbabwe parliament committee system haisi kushanda nenyaya yekuti vanhu vezanu vagwadziwa kuti vachamisa nemusangano wavo MDC aureko kunaizwa munangagwa.
Dr. Rwanya vati semaonero avo nyaya iyi yave kuda kuti vamunangagwa navaNelson Chamisa vataurira nepauviri hwavo kuti vagadzirise dambudziko iri. Zvichakadai, komiti inotungamirira paramende yeStanding Rules and Orders Committee iyo yaita musangano wayo nhasi wekugadzirisa nyaya iyi haina chayabuda nacho sezvo nhengo dzeMDC dzabuda musangano uyu dzichiti hadzibvumirani nedanho rangi rave kuda kutorwa nekomiti iyi. Zvinonzi komiti iyi inotungamirirwa nemutauri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda yange yave kuda kuumba komiti ichaongorora maitiro enhengo dzeMDC muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veNATO vari kugadzirira kusangana kuLondon pamusangano wemazuva maviri kuti vapemberere makore makumi manomwe mubatanidzwa uyu waumbwa. Asi musangano uyu uri kusangana panguva yakaoma kusanganisira kusawirirana pakati penhengo dzeNATO uye hondo iri kuSiria pamwe neRussia iyo iri kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwepasi rose. Imwe nyika iri kutemesa musoro NATO inhengo yayo Turkey iyo iri kutenga zvombo kuRussia uye kupindira kwayo muhondo yemuSiria mushure mekunge mauto yeAmerica abuda kumaodzenyemba kweSiria. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibhadharawo mari yakawanda kugungano iri kwete kungomirira Amerika. Nepfenyuro yeFrance News Agency inoti vanhu makumi maviri nevaviri vafa kuIraq, vamwe vane chitsama vakaurayiwa muguta reThika. Izvo zvinotevera kushandiswa kwepfuti nemapurisa emunyika iyi kuedza kuparadza vanhu vanga vachiratidzira. Kubva paziviswa zvakabuda musarudzo dzegore rapera, izvo zvinoratidza kuti mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa ndiwe akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rakatora danho rekuramba kucherechedza vamunangagwa richiti vakakundwa navachamisa. Nekune rumwe rutivi, bato rezano PF kuburikidza nenhengo dzaro muparamende vave kurambawo kubatana pamwe chete nenhengo dzeMDC mumakomiti eparamende. Izvi zvichasiya papi basa reparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera zano PF muparamende vapopuraito garepi pamwe nevanokokera MDC muparamende vaprospa Mutseyami. Tatanga nekubvunza vamutseyami pamusoro pedanho rebato ravo rekuramba kucherechedza vamunangagwa semutungamiri wenyika.
tsuso zvatirikuita zvinhu zvemusoro wedu tine kutsusumwa kwakanyanya nesarudzo yakaitika mugore ra2018 zvatisikafari nazvo zvatinotsusumwa nazvo zvinova zvakazobatanidzwa neutumiriri hwemusangano wenational executive tichizoenda kunational council ichizoita maresolutions ayakaita nekuda kwezvinhu zvipomerwa zvese zvatakatarisa izvi zvakazotishitsa panguva yekuti no utungamiriri huripo hwekuwina kwavaep munangagwa hatiwirirani nazvo hatisi kugamuchira upurezidendi wavo sapurezidendi wenyika ino asi tinogamuchira upurezidendi wavo sapurezidendi wezanupf izvozvo hatipokani nazvo
Honorable Togarepi, danho riri kutaurwa neMDC pamusoro pemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato vamunangagwa
chatinoda kutanga tatarisa ndechekuti tinoda vanhu vakavimbika kupolitics kana tiri kupolitics tinomiririra vanhu uye tikaita zvunhu tichiita kuti vanhu vange vaine ruzivo rusirirwo tichiti ndicho chokwadi tinenge tisiri vanhu vakavimbika savatungamiriri MDC yakaenda kumaelections ine kodzero yokuita dispute kana yafunga kuti maelections aiitwa haina kufara nazvo and the constitution yedu yenyika yedu ine nzira dzokuadressa madisputes kana tichinge taita maelections constitutional court ikanotarisa zvamunoziva havana kana kusvika kukoti vakati tinokumbira kuti tiiti maelections iwawo maresults kana vakavhota vaverenge patsva nokuti vaizviziva kuti ivo vanga vadyiwa maelections saka isusu hatigoni kuzvekuti tinoshanda navanhu vanoti ivo pane zvimwe vanogamuchira kuti vamunangagwa ndipuresident pane zvimwe havagamuchiri saka vanhu vasina yatingati aprincipled position vari vatungamiriri zvinoreva kuti havasi kuitira ruzhinji rwezimbabwe zvakanaka saka tina vanhu vana madouble standard vaya vaya vokuti vanongoda kana pazvakanaka vanoomora vachidya zvavo kana zvava kuvanakidza voenda kunonyepera vanhu kuti vamunangagwa hativagamuchiri hapana chinodyiwa mupariamendi chisinenge chisina kusainiwa noruoko rwapurezidendi
vamuseyamwe
inyaya yekuti hanzi koti yakarula constitutional court kuti munhu akahwina ndied munangagwa ndezvimwe kune vanhu vakaenda kujere vakagara mujere kwe-30 years vachinzi vakauraya vanhu zvozoonekwa after 30 years vanhu vakagara mujere kuti koti yakakanganisa kutonga munhu uyu haana munhu waakauraya haana kana mhosva yaakaita saka nyaya yekuti tinganyatsa kuti zvinhu zvedu zvepolitics tobva tati constitutional court yakagura zvakati constitutional court vatori vanhu vakangofananawo neni vanhu vacho vanogara mumba vanogara muzimbabwe munomu vamwe vacho vakatopindawo munyaya dzekuti vange vachisvika ipapo vane zvinhu zvakawanda nechekuita nehurumende iripo yanga iripo yava mugabe kusvika pevakasvika ipapo so nyaya yekuti tikasimudza nyaya tikuti constitutional court yakagura izvo zvinhu zvimwe ndezvimwezvo then taenda panyaya yeparliament yemacommiti macommiti eparliament makomiti eparliament hatina kuita zvokupiwa kuti tichee makomiti
nezanupiefumakomiti
eparliament tinotoacheya nekuda kwepesendeji yedu yatiinayo yemamembers of parliament vakavhoterwa nenyika ino yezimbabwe ndo zvinotiwanisa machairpersons atiinawo vari 8 inyaya yepesendeji yatiinayo then kusenati tine machairpersons vatiinawo 2 isusu nyaya yekuti tibude muya muya pachiuya purezidendi wezanupf tobuda muparliament hatina kukanganisa bhizinesi reparliamendi kana musi kana 1 isu tinobuda tonozviitira zvinhu zvedu banze tichiita protest yedu inova ireravamiro yedu yatinobvumirwa neconstitution zviri kutika nezvekuti zanupf instead yekuti vabude komiti yosara ichiita bhizinesi inprotestika havasi kubuda vari kutodisturba chairperson wacho ari kucheya komiti vobva vaita mhirizhonga chaya chaya noizi
vatogarepi vakawanda vaakuona kunga muparamende maakuitwa zvedambe munoti nenyaya iyoyi uye zvinopera sei zvinhu
the best way yokuti zvinhu zvigadziriswe jonga ndeyekuti tichengetedze nokutevedzera mutemo wenyika mutemo wamaelections kunzwisisa kuti kana wadyiwa election is not the end of the road
avanga vari vanokokera nhengo dzezanupf muparamende vapupurai togarepi manzwo zvakare kubva kune vanokokera nhengo dzemdc muparamende vaprosper mutseyami vaviri ava vanga vari parunare nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chezvinosangana nemadzimai apo tiri kutarisa mazuva 16 akanangana nekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu mudzimba kunyanya madzimai nevanasikana tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.